Ndinewe ndimuperi ndiri munyika yeIreland. Chekutanga ndongoda kuti Happy Mother's Day kunana vana mai vese pasi rose. Ndotiwo kuna mai vangu munzvimbo yekwaSeke, Mavis. Ndongoda kukutendai mukati mezuva ranhasi nekuti reera tiri vashanu kutipa chekudya, chekupfeka. Pekugara nekutiendesa kuchikoro muri munyika yeZimbabwe ndinoziva kuti chinhu chisiri nyore zvakaoma asi makazviita zvakaoma kudaro so muzora nhasi ndinokushuvirai Mother's Day yakanaka neupenyu hwakareba.